Vamanguya vaudza makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, epublic accounts nemari nebudget kuti nyika inowana mari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora kana kudarika kubva mukutengwa kwegoridhe mwedzi wega wega, uye mamiriyoni mashanu emadhora ndiyo chete inoshandiswa kubhadhara chikwereti ichi pamwedzi wega wega. Asi sachigaro wekomiti yepublic accounts Vatendai Biti vaudza vamangudya kuti zviri kuitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye paramende ndiyo inofanira kuvapa mvumo wekuita izvi.
Don't you have to come to the owners of the money, who are parliament, the controllers of the consolidated revenue fund, and say, then we ndoda kutora mari yenyu iyo in future? So the legalism and parliamentary approval.
Asi vamanguya vati vanobvumidzwa nemutemo weReserve Bank Act kukwereta nekuita zvese zvinoita kuti nyika ikwanise kufambira mberi. Vamanguya vati nyika ine dambudziko guru rekushaikwa kwemari yekunze, ndosaka vari kukwereta kunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakaita semafuta emotikari, magetsi nezvimwe. Vamanguya vati vanoshamisika chose kuti nhengo dzeparamende dzinganetsike nekuti sei vari kukwereta kunze, asi idzo dzichiziva kuti Zimbabwe iri pasi pezvirango zvehupfumi, uye zvinonetsa kuti wane mari yekunze zvinoita dzimwe nyika.
The first one is Zidera. Zidera says no one should give Zimbabwe Development Finance, IMF, World Bank and ADB. That's Zidera. Otherwise, shock the financing. Two, there's OFAC, which says that the transactions from Zimbabwe should be scrutinized for compliance risk. And three, AGOA, that don't give the market access.
Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekuti veruzhinji havasi kuwana mari yekunze kubva zvakatanga kutengeswa mari iyi mumabhanga masvondo matatu apfuura. Vamanguya vati vane humbo hunoratidza kuti pari kutengeswa mamiriyoni 12 emadhora pasvondo rega rega. Vatione kuti mari iyi shoma, handi munhu wese anokwanisa kutenga mari iyi mubhanga, asi vaye vanoita zvinhu zvinonzi zvakakosha. Zvichakadai, vamanguya vazivisawo kuti varimi vefodya vachapiwa chimwe chikamu chemari yavo nemari yekunze pachishandiswa mitengo yeinterbank rate, iyo inoti dhora rimwe rekuamerica rinobudisa madhora maviri nechidimbu emaRTGS dollars. Izvi hazvina kufadza nhengo dzeparamende idzo dzati dzinoona sekuti uku kubira varimi, sezvo pamukoto dhora rekuamerica richibudisa madhora mana eRTGS. Mumwe asina kufara nenyaya iyi mumiri weguru weSouth National Assembly vaPatrick Dutiro weZANUPF vati varimi vari kuchema-chema nenyaya iyi.
Vari kutaura ivo kuti muna October imomeyamuya, when things go haywire, isusu tinenge tisisina kana sendi mubhengi. Zvakadii kuti tichengete mari iyoyi kwegore? Mari yatinge tinayo mwaka inostabiliza kuitira kuti supply of foreign currency inenge iri even from January to December. Pane kuti ichitengesa fodya, our foreign currency exchange rate is at its lowest. Tapedza isusu kunzi mari yenyu muakaunti hamusisina, takuda kufanira kunge tichitenga zvibati zvokushandisa kumaminda, the exchange rate goes 5-6 upwards.
Vamanguya vati vanoona sekuti panovhurwa misika yefodya svondo rinouya zvinenge zvashanduka, uye vachataura nevarimi kuti vagadzirise nyaya iyi.
Tazvinzwa tichataura nemasfarmers nhasi masikati on that issue. If we represent them in a meeting them.
Zvichakadai, vamanguya vazivisa kuti kunyange hazvo kushaya simba kwemari yemuZimbabwe kuchidarika zvikamu 50 nechidimbu kubva muzana pari zvino, vanovimba kuti zvinhu zvichange zvave nani mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.